WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 Kurume 2022. Magaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa nezvekudzikiswa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti rinokatyamadzwa zvikuru kuti sei masangano eSADC neAfrican Union asina chekutaura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Kukwidzwa kwemutengo wemari muAmerica kunonzi kuchakonzera zvakawanda munyika zhinji pasi pose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa nezuro kuti mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari yadzikiswa. Svondo rapera, ZERA yakakwidza mutengo wedhizili kusvika pamadhora emunyika $218.01 kana kuti dhora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemasere $1.68. ZERA inoti kubva nhasi dhizili rava kuita madhora emunyika $213.90 $213.90 kana kuti dhora reAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu $1.60. Kubva nhasi petro iyo yakanga yakwidzwa mutengo kusvika pamadhora emunyika $215.91 $216.78 yave kuita madhora emunyika $213.40 $213.49 kana kuti dhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mashanu nemapfumbamwe $1.59. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nekambani yePersicon Global Fund vaPersistence Gwanyanya kuti vatitsanangurire kudzikiswa kwemutengo iyi.
Kudziswa kwemutengo yemafuta edzimotokari nezera kunouya nguva pfupi pfupi hurumende yadzivisa kwira kwemutengo kwanga kuchifana kunge kwaita konzereswa nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari pasi rese, zvichibva muhondo iripo pakati peRussia neUkraine. Saka zvaitwa nehurumende zvokudzisa mutengo zvakonzereswazve nechimiro chire hondo iyoyo yandataura nezvayo kuti inenge yaita sekuderera kana kuti pane zviri kuonekwa kumberi uko zvinogona kukonzeresa kuti pave nekuderera kwehondo yacho.
Chakonzera kuti Zimbabwe idzikise mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari chiinaiva kwanyanya?
Mitengo yemafuta pasi rese inenge yadzikama yadzika zvishoma. Saka yedu hurumende yangodzisawo mutengo maringe nekudzika kuri kuita mutengo pasi rese. Asizve kana takatarisa sekureva kwandaita, tikumashure uko hurumende haina ngokwidza mutengo yedzimotokari asi yakatarisa kuti mitero iripo pamafuta edzimotokari ndeipi yatingatamba-tamba nayo kuitira kuti mutengo isaramba ichikwira. Mashure kwese nguva pfupi yatabva makore apfuura uku, hurumende yanga ichiongorora ichipinda mitero iripo yakakura zvakanyanya yemafuta edzimotokari. Izvi zvakakodzera kuti zvidaro panguva ino nokuti mafuta edzimotokari ane honzeri, ane chokuita chakakura pamutengo nedzikamo yezvunhu panyika. Saka hurumende inototi idaro iite painogona napo pese kuti mutengo yemafuta edzimotokari isaramba ichikwira. Saka nhasi uno panyika yedu yeZimbabwe, dambudziko guru ratinaro idambudziko redzikamo. Saka kuti dambudziko risaramba richiindirira mberi, tinofanirwa kuti tipindire kunyanya-nyanya panyaya dzemafuta edzimotokari, mutengo yemafuta edzimotokari. Nokuti hurumende ine zvikwanisiro zvokuita kudaro, nokuti tikatarisa mutengo wedzimotokari kune bandiko guru remitero remajuties ekuti hurumende inogona kutamba-tamba naizvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nekambani yePersicon Global Fund vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mamwe masangano anohwira kodzero dzevanhu anoti kurambidzwa kwemamwe masangano ezvematongoro enyika kuti aite misangano nevatsigiri avo pamwe chete nokuvhiringidzwa kwemisangano yemamwe mapato zvichakonzera kuti vanhu vasavimba nezvichabuda musarudzo dzesvondo rinouya. Zvizvarwa zveZimbabwe zvichaita sarudzo svondo rinouya kuti pasarure nhengo dzeparamende nedzemakanzuru munzvimbo dzisina vamiriri. Tabata mukuru weZimbabwe NGO Forum Dr. Musa Kika kuti vatiudze kana mafambiro ari kuita zvinhu achibudisa zvido zvevanhu musarudzo.
Zvinhu zvekuti hatingataure pari zvino neconfidence kuti hongu masarudzo dzatakatarisana nadzo idzi dzichaitwa mune zvakanaka. Asi shuviro yedu ndeyekuti dziitwe zviri pamutemo, zvido zvevanhu zvichiva zvinozobuda zvichiremekedzwa.
Dr. Kika, pane chimwe chingaitwa here pamusoro pemamiriro akaita zvino aya?
Tine atinoti maobserver missions akawanda akauya muZimbabwe mumaelections apfuura. Vakanyora mareports ezvavaiona, zvavari kukurudzira vanhu veZimbabwe nehurumende kuti tiite kuti sarudzo dzedu dzibude zvakanaka. Tine basa guru kwazvo rekutevedzera zviga izvozvo, zvinova zvigao zviri mumutemo medu zvekare, muelectoral act yedu, muconstitution medu, kuti tinge tichiita maelections yedu pasina violence, pasina kubirirana, pasina kuti tiite sekunge ma-institutions hurumende haasi kushanda nemazvo pane independence. Tiri kutarisira zvekare kuti masangano akaita seZimbabwe Human Rights Commission, vana National Peace and Reconciliation, atinoti ma-Independent Constitutional Commission, vange vachisimudzira manzwi yavo, vachitaura against violence yatiri kuona, vachikurudzira hurumende zvekare nevashandi vehurumende vari involved in my elections kuti vange vachiita basa ravo nemazvo. Asi zvikuru sei tiri kutarisira kuti mapurisa vaite basa ravo panenge paitika violence paya, kana pachikorwa mutemo, kunyange ari mapurisa achikora mutemo, tiri kutarisira kuti vange vachisungwa mutemo uchiteedzerwa. Zvekare tichienda kumatare, matare edzimhosva anotarisirwa kuti vange vachishandisa mutemo kuti zvinodiwa nebumbiro redu remutemo pamaelections zvinge zvichiteedzerwa. Tikashaya kushanda kwakanaka kwemacourts, National Prosecuting Authority, kwemapurisa, kweZimbabwe Electoral Commission, kwema independent commission, zvinhu zvedu hazvitimirire zvakanaka.
Dr. Kika, imi nebasa renyu munoona zviri kuitika zvakawanda nokuchova kwekodzero dzevanhu neviolence iri kuramba ichiwedzerai. SADC neAfrican Union nyangwe South Africa zvayo varipiko
mubvunzo iwowo? mubvunzo unobvunzwa nemunhu wese nekuti ku Africa Union tine zviga zvatakatara senyika dzemuAfrica kuti sarudzo dzedu tinofanira nge tichidzifambisa neapa neapa neapa. Musadak zvekare tine chiga ichocho chinotitaurira kuti sarudzo dzedu dzinofanira kutevedzera mastandards awa neawa neawa. Zvatinotarisira ndezvekuti African Union sesangano pamwe chete nesadak sesangano vakaona zviga izvozvo zvichityorwa vanofanira kuuya vachikurudzira hurumende kuti itedzere zviga izvozvo. Asi hatisi kuona izvi zvichiitika kumakore esapfuurawa, hatisi kuona SADC neAfrica Union vachiuya kunoita basa ravo. Ndo paya patinozonzwa vazhinji vachiti matoothless bulldog kana kuti imbwa dzisina mazino dzisingarumi. Hazvifanire kunge zvichidaro. Nyika dzedu dzemuAfrica kana dzemuSADC dzifanire kuti dzinge dzichidzivirirana kukora kuti kubatsirana kana kuti kuvhariridzana panotyorwa mutemo nekuti magumo kwazvo isu macitizens tisu tinosafa. Bati kusafa kwedu hakungoperere muno chete, zvinoafektawo zvekare nyika dzakatikomberedza. Izvozvi tikatarisa kune mamillions evanhu vari muSouth Africa zviri pamutemo kana zviri pamutemo vabva muno muZimbabwe. Botswana zvekare iri kusangana nedambudziko iroro nenyaya yekuti Zimbabwe haisi kugadzirisa maitiro ayo esarudzo nemaitiro ayo papolitics dzayo. Saka zvinhu zvinokanganisawo nyika dzakatikomberedza zvekuti tinoshamisika kuti sei nyika dzakatikomberedza dzisingakurudzire hurumende yemuZimbabwe kuti iteedzere mutemo wawo, iteedzere zvigo zvevanhu. Asi tinoramba tichiengage isu semasangano akazvimirira ega ari mumahuman rights, tinoramba tichinyorera SADC, tinoramba tichinyorera Africa Union, tinoramba tichiengage navo tichivazivisa zvinenge zvichiitikawo kuno. Tarisiro yedu iri yekuti vanozowanawo musi wavanosimudza mazwi avo vachiita basa ravarotarisirwa kuita.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi muvhuro mapurisa muSouth Africa arambidza kuratidzira kwanga kuchida kuitwa nesangano remuSouth Africa risingadi zvekusarurwa kwevabvakure reKopanang Africa Against Xenophobia iro ranga richida kuratidzira nhasi zuva rekodzero dzevanhu muSouth Africa. Sangano iri rinoti rinoda kuratidzira richikurudzira kumiswa kwemhirizhonga yakanangana nevabvakure zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvine dambudziko rekurohwa, kuurawa nokupisirwa dzimba dzavo. Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinovengwa nevamwe vemuSouth Africa uye nevabvakure vari muSouth Africa nekuti vanoda zvekushanda vasinganyunyuti nguva dzose dzose. Tabata muzvinafundo Musonza tikatanga nekuvabvunza kuti sei mapurisa arambidza sangano reKopanang Africa Against Xenophobia kuti riratidzire.
Ini ndinoona sekuti mapurisa arambidza vanhu veKopanang nenyaya yekuti vanenge vari kutyira kuti mhepo yeXenophobia inenge ichakakwirira. Saka panga pachinzi panga kuitwa machi mangapa musi weHuman Rights Day, ndofunga mapurisa vatyira kuti panogona kukumuka vemuno muSouth Africa vanotanga kurwisa ava vari kuratidzira, zvobva zvakonzera mhirizhonga. Ndoona sekuti ndochikonzero chanyanyisa kuita kuti mapurisa ati ayo hatingakutenderei kuti muratidze. Chirangwa chavo chakanaka nekuti nyaya zviri kuitika zvemhirizhonga izvavi hachichoni zvakanaka, kungava kunakira nyika yeSouth Africa kana kunakira ivo vabvakure, nekuti tikuona vanhu vachiisa mutemo mumaoko avo, vachibudisa vanhu mudzimba vachiita zvemhirizhonga zvinova zviri
iyo hurumende iri kuzvifambisa sei? Senyaya iyi isingaperi ichiramba ichienderera mberi, vanoti chiko vehurumende?
Vehurumende vanotaura vachiruma vachifuridzira, vanotaura kuti aiwa mutemo unoda kuteedzerwa, hakuna munhu anotenderwa kutora mutemo achiuyisa mumaoko ake, vachizvichiratidza kuti havasi kutenderana nezvirova zvemuSouth Africa ziriku wisana ni vizalwa zekune dhume nyika asio tikaona mitemo ili kumbokishwa ni ino varizira nika sangu varizira vizalwa zekune dhume nyika kutidzwani mikana yekushanda South Africa uye tikaona maitiru wano kuitu kwa nyaya zama penis tinoona kuti urumende inenge inerimwe inerangari wa South Africa pakuti zizawa kwa shumine zime nyika ajige sanya nyikia sotiwe muno South Africa sasa hii kuruma ikifuri zira kunya sotika pae kanyaso mira chaepo chaepo kana tira kunya soso ngoro
so kumona kwenye professor muno ulasu kuti zizwaru wa Zimbabwe ndo zinonyanya kusadiwa South Africa ere kupura zizwaru wa kune zime nyika
Ongo, zaidi Zimbabwe ndoa sekuti ndoa sneke kuzanya kura tizwaru wengo ne zaidi shaua shaua South Africa kudarika zaidi kwenye dzimeni. I think it's not kusita brownde. Nuko na kule kuti zaidi kwenye dzimeni kwa asina kuzanya kwa ndoanjiro. Ataita sharo zeku Zimbabwe muno msara
nekuti tapasi zvazve kuti zvizvarwa zvekule soto zvakurwisa nawo nezvizvarwa zveZimbabwe vachirwira namabasa pamapurazi
ndotaahombe nyaya ndekurwira namikana pari kuonekwa sekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvawandisa uye chinoitika ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe kazhinji pazvinopuwa mukana wokuita mabasa vanoita namazvo uye vanoita vasinganyunyuti zvakanyanya vasinganyanyi zvakare kuchema-chema mari yemuhoro ikaenda pasi saka izvozvo zvinoita kuti vavengwe nevekune dzimwe nyika kwete muno South Africa chete asi nevekune dzimwe nyika vanenge vasisa vafarire nekuda kwokuti vanotora mikana
avo vange vari muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 chombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi Newsday munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaObed Mpofu vanoti hapana kusawirirana pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vaMpofu vakataura izvi kuvatsigiri vebato rezanu PF vakange vakaungana kusiyavuwa kubinga pagara pachifamba mashoko ekuti vatsigiri vevatungamiri vaviri ava havasi kuwirirana MuNewsday makare mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo kuti vanokwanisa kuchengetedza nekukurudzira zvinangwa zvehondo yerusununguko kupfuura zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaChamisa vakataura izvi pamusangano wavakaita nevatsigiri vavo kumasvingo nezuro svondo yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinoda kuti kune vanozviti vatungamiriri venyika avo vari kutaurayo chirevo chekuti hapana nyika inobudirira ichishandisa makarenzis evamwe yes tavanzwa asi ndinoda kuti inini kana tichishandisa bhondi iri mapepa avo aya ngatichiashandisa itose kwete kuti imimi homwe dzenyu dzakazara mayosa isisu vati ndizotoshandisa mapepa aya ngatityei mayosa tose mapepa aya ngatibvumei kuti haachashande kwete inini kuti ndiri kupiwa mayosa kukambani kwangu zvitoro zviri kushedzera mayusa ini ndiri kupiwa mabhondi kukambani kwangu kuchipatara kushedzerwa mayusa saka munoti ndinoiwana kupi naimi isu tiri kuramba nyaya yekuti inini ndinonzi shandisa mabhondi iwayo asingatenge chunhu asi vana vekwamai guru vari kushandisa mayusa homwe dzavo dzakazara mayusa varumeka vatiregei kuita chimbavha chakadai
Guanan Mankunan Pastor Dutere Sandon James Sonai Ndinodongo tindiambira kumbeza wakaona Yellow Sunday zvainge yakaita ikavazizisa mushure mokunge vakanga vakabloka vakaita everything vakaindirambidza vanhu kuti vakwire mabhazi kuti asei azvakashaya basa chikunzo chanda kutova pavanhu vezano ngavasaronga yekuti tinokunda chamisa sei ngavatoti kuti tingamoriga sei kuti asapinda muofisi ndiyo chete zvavatosarirwa nazvo zvekuti vangati vanokunda triple C misike yellow machine haimisike uyezve ndinokumbira vanhu vezano vasawanga kuti vachitinyepera marodzi avakuti vari kugadzira ndaapi uye vachiti makansela nemamps etriplec hapana zvaari kuita vanga kuzoita sei vari vakontrola mari ngavatipe mari vavhure mari vopa mari makansela nemamps etriplec vaoni kuti hapana zvinoitwa here ivo ndi vakasunga mari
Hallo pastudio 7 ya kutaura kwava munangagwa hakuna kukwana kutaura kwamutungamiri wenyika kusina kukwana nguva ino inguva yedhemokrasi vachiri ngofunga zvehondo zvakapfuura kare kana vachiti opposition hainhuhwo iri kustate house zvinenge zvichireveni muromo hausiri kudiwa nevanhu vanhu zvavataura ndozvinoshanda simba revanhu vacharivona kana vanhu vakangovhotera saidi ravanoda ndivo vanongoenda kustate house kwete zvavo zvavanopika kupika zvaingoitwa navamugaba izvo vakaendepi hakuchina saka vamunangagwa ngava vemunyika muve nedhemokrasi kwete zvavaida kuita one party state
ndinonzwa kurwadziwa ndakatarisa nyika yedu yezimbabwe yava mambembe takatarisa tichiti tine utungamiriri utungamiriri ihwo hunotozvipembedza huchitotaura kuti haufi hwakabva ndinongokushingisai chete vana vezimbabwe kuti rambai makatarisa mberi musadzokere mumashure hakuna utongi hunogara nekusingapeni taiva navo vana smith vachibheja kuti even in 1000 years hakuna munhu mutema anofa akatonga zimbabwe asi takaona zvichiitika hatingakundwi nevaipi hakuna simba rerima ringakunda simba rechiedza riri ramwari ngatitarisei mberi chete handizivi kuti tingaite sei nekuti ava havana kwavanoenda hongu tinovhota ngatiendei neuzhinji hwedu but vanhu vaya vasina basa nemavhoti vanhu vakabheja kuti hakuna opposition inofa yakatonga saka utongo hwavo ndehwehumbimbindoga utongo hwavo ndehwehudzvanyiriri
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica bhanga guru reamerica kana kuti federal reserve bank of america rakakwidza mutengo wemari kana kuti interest rates nechinangwa chekudzikisa mitengo yezvinhu kana kuti inflation mitengo yezvinhu zvizhinji muamerica iri kukwira zvakanyanya izvi zvinosanganisa zvekudya mafuta ekufambisa dzimotikari marenti epekugara nezvimwe vanodzidzisa zvemabhizimisi padefry university muzvinafundo Elliot Masocha vanoti izvi zvichakonzera masaisai munyika zhinji pasi pose muzvinafundo Masocha vanoti iyi inhano yakanaka asi mapudzi ayo haafanirwi kutarisirwa iko zvino tabata muzvinafundo Masocha tikatanga nekuvabvunza kuti kukwidzwa kwemitengo yemari uku kunomborevei chaizvo
izvi zvinoreva kuti kukweretesa namari kunenge kwakudhura kwete chete kwete muamerica chete asi kuti zvichienderana nenyika dzose kana pasi rose nekuti tinoziva kuti isu ufumi hwepasi rose kunenge hunokondirorwa kubva kuna America ndo kuna ana World Bank zviya kana kuchizvirangarira ndo kuna ana International Monetary Fund unoku saka Reserve Bank Federal Reserve Bank yeAmerica kana ichinge yakwidza mainterest rates izvozvo zvinoreva kuti mari dzokukweretesana dziya dzokuti takwereta mari mamogeji edzimba zvokuti taita ma credit cards kana ku ma student loan kana zvikwereti zvokutenga motikari pakuzozvidzosera kwazvo ikoko zvinenge zvaakudhura mainterest arengoodhura ipapo kutoziva isu kunana Zimbabwe kunoenderana vanhu tinotora zvikwereti kunana Edgars kuyauku kunana Geti kuyauku nokune kumashopo akawanda wanda kwatinotora zvikwereti patinozodzosa mari iyoyo inenge yaakudzoswa neinterest interest iyoyo ndiyo inenge yakwidzwa nefederal reserve kubvira uno kuamerica bhengi rokuzimbabwe rikazviita veikoko zvinenge zvaakudhura kukwereta mari
kana mainterest rates akakwidzwa sezvaitwa izvi zvinobhenefita ani
zvinobhenefita kunyanyanyanya vanhu vanenge vaine mari dziri mumabhengi handiti munopa uisai vanhu vane mari dziri mumabhengi vakasevha vaya vaya mari dzavo vanenge vokwanisa kuwana interest younenge wava kupuwa nebhengi asi kungokwidzwa kwazvaita izvozvi izvi hazvirevi kuti ramangwana vanhu vakasevha mari dzavo vaakuwana mainterest aiwa zvinotora nguva kana iyo federal reserve yakangokwidza mainterest aine chikamu chidoko doko chete 0.125% ichipromisa kuzoramba ichikwidza 6 times kuzosvika gore parinopera apo tokuteita akutanga kuona izvozvo zvekare zvinobetsera futi zvakanyanyanyanya zvinowanza zvabetsera kuti vaya vaya vaikwereta mari yakachipa vachimhanya kunotenga zvinhu zvakaita sedzimba vanenge vaiti vava vashoma saka dzimba idzodzo dzine dzaakuchipa nokuti hadzisina vatengi vakawanda ndokubetsereka kunoita kwatinoti isu inflation kudhura kwezvinhu kuyauku kune kwava kunodzaka bhijana zvichienderana nokuti federal reserve yaramba here ichikwidza mainterest rates iwayo yangotanga nechikamu chidoko doko icharamba ichingodero chingodero saka kune kwana vanhu vashoma vanenge vakunokwereta mari kuvanhu vashoma vachoni vanhu vakaita vashoma vanokwereta mari zvinoreva kuti vatengi vezvimwe zvinhu zvaachidhuriswa semotikari uno kuamerica tinoziva dzaakudhura chaizvoeven mota sharwids vanenge vaakuita vashoma mitengo yadzo yaakutanga kuderera zvichingodero zvichingodero
kana tikatarisa panyaya yeamerica zvichabatsira vabiden nenzira ipi takatasana nesarudzo
izvi zvichabatsira vabiden nokufamba kwenguva kwete ike zvino izvi tinoziva kuti sarudzo ichazouya kana 2024 patinozosvika ipapo federal reserve inenge yakwidza mainterest rates aya nekusvika pamusorosoro zvokuti tinoichiona kuti pakukwidza kunoita federal reserve mainterest aya haingomanyiri kukwidza nokuti inenge yakataita zvinhu zviviri kuti zvisakanganiswa izvozvo nokuti zvinhu zviviri izvozvo zvikakanganiswa zvino zvokanganisa vabiden panyaya dzesarudzo zviviri izvi zvinoita kuti nyaya dzamabasa unemployment rate kuti irambe iri pazasi zvasi mabasa ari mumaamerica number 2 zvinobetsera zvevabiden kuti kuminda yemari istock market pachirungu kunoramba kwakangokwira kuchitutuma vanhu vachiita mari iko ikokoko ndiyo nzira mbiri idzodzidzi dzinoita kuti reserve bank federal reserve isangokwidza mainterest rate zvakanyanyanyanya zvakawandisisa hazvizobetseri vabiden izvozvo saka pane kutaudzana nehurumende kutaudzana nebhengi kuti zvamunoita izvi hazvifaniri kukanganisa mabasa avanhu nokuti mabhizinesi anokweretesana mari mari inokweretesana iyoyo ikadhura chaizvozve mabhizinesi haazokwanisi kuita zvaanoita nemari yokwereta iyoyo opedzisira odzinga vanhu mabasa zvekare kunorimwa mari kustock market uku kunobva kwadona vanhu vobva varuza mari zvekare saka izvozvozvo ndo zvakatariswa nebhengi izvozvo kuti zvingakanganisa vabiden vabiden vaiti aiwa kana muchikwidza kwidzai makatariswa nyaya dzamabasa makatariswa nyaya dzestock market kuti vanhu vomuamerica vafare
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa nezvokudzikiswa kwemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti rinokatyamadzwa zvikuru kuti sei masangano eSADC neAfrican Union asina chekutaura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe kukwidwa kwemutengo wemari muAmerica kunonzi kuchakonzera zvakawanda munyika zhinji pasi pose. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.